Delta haina maexports. Saka foreign currency inoshandisa inotowanikwa through mabanking, particularly from our banking partners and kana kuti kutobva direct ku reserve bank. Kubva pakachinja mafambisirwo anoita foreign currency kutanga kwa October, makampanies asina maexports haana mukana wekuwana foreign currency kubva kumabanki. And isusu as a business, as Delta, tine urongwa hwekuti hatikwanisi kufambisa business redu nemari inowanikwawo kumusika mutema wekublack market because zvine dambudziko. Zvinhu zvacho zvinenge zvisiri pamutemo and kuti tirane business yesaizi yedu tichinotsvaga mari kumusika mutema hazvinyanyowirirana nemafambisirwo emabhizinesi akaita kuna Delta. Patiri yezvino izvi ndeyekuti takambopuwa allocation yemari nereserve bank muna October. Ndiyo ine material huru inoshandiswa kumasoft drink yatakaprodusa muna November. But kubvira kupera kwemwedzi waNovember, mafactories edu emasoft drinks akavhara. Tinotobve kungavhura chete kana tapuwa futi mari yekuti tiunze ine concentrates yekuti tiite masoft drinks aya.
Saka muri kumbotaura here nevakuru vehurumende uye mungade mari kuti zvikwanire vanhu panyaya yezvinwiwa iyi pamwedzi wegodi?
Business redu remacoca-cola soft drinks ndo rinonyanyoda mari yakawanda. Total business rinoda kuma 5 million. Particularly yezvino zvitakuenda kumaholiday eChristmas ndo kunonyanyonwa kana mari ridoro kana ari masoft drink. Business resoft drink pacho zvaro rinoda kuma 2 million pamwedzi. Asi hatina kunge tichiwana mari yacho particularly for mwedzi uno waDisemba hatisati tave neurongwa hwekuti tichazvifambisa sei. Maminista wedu weindustry ane November anonyatsonzwisisa zviri kuitika. Tinogara tichitaura navo kuti tinotova nemusangano watakagadzirira kuita musi weThursday ino iri kuuyai kuti tichivapa futi mafambisiro ari kuita business. Tinogara tichitaura zvakare nereserve bank tichivapa zvatinoda in terms of marequirements yeforeign currency. Asi tinoona sokunge kuti patiri izvozvi izvi nyika yeZimbabwe haina foreign currency yakakwana. Saka chinenge chiripo ndechekuti mapriority avo ezvirwe bhenga akamira sei. Tinoona kushota kunoita vana fuel nezvimwe zvakadaro zvinenge zviri kumberi kwemarequirements emabhizinesi angangonzi pamwe maluxury semasoft drink. So pamwe ndo kwaka tichishaya foreign currency yacho yatiri kuda.
Ko mamwe mabhizinesi enyu ari kufambawo sei?
As of now, business radio Delta go focus on money as you know. It's the mandom diri the mass of drink. Then it goes where ku doro renovita iro vanachibuku ma clear beer vana castle. Ugo beer ku zi na raw materials kana kuti zvinoshandiswa kugadzirisa ma beverage beer. Zvinhu zvinorimwa muno muZimbabwe chibage mapfunde nebhali zviri kurimwa muno muZimbabwe. So patiri yezvino izvi zvichiri kuwanika nekutengwa nemari yemuno. Kune zvimwewo zvimwe maraw materials nemapackages zvinoda foreign currency asi hazvina kuwanda sezvinoitika zvinodiwa kumasoft drinks. So mabhizinesi ari kufamba zvakanaka pari zvino. Chinotomedza ndechekuti maprize edu hatina kunge takwidza zvakaita nevamwe vakateera zvemaparal market marates ari kukwira. Maprize edu hatisati achinja kubva 2018 zvoreva kuti dhimandi yemabhiya yakakwira chaizvo. Saka kutiri kufamba zvakanaka asi pamberi apo patiri kusvika kuna naJanuary tinenge kwanisa kunge tichapinda mumadambudziko rekuti mamwe mamaterial acho anoimportwa anokwanisa kunge akushotawo zvakare.